A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 17th, 2019. Welcome to the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are discussing the continued decline of the economy and how women and families are coping.
And to join our discussion, you can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And don't forget that we are now live streaming on all our Facebook pages, so you can join in the conversation right now by liking us. Or if you've liked us yet, just go to our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation right now.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940, and 15455 kilohertz shortwave. Monday through Friday at 8 p.m. But molesine siyabe silabomama abesifazana sizithi kasihluzeni bomama.
Yes, PJ, today we come back to you, our Facebook and radio followers, where today we're discussing the declining economy. Many families in the country say that the prices of basic commodities like bread, which is now costing nearly $15, is making them have less than three meals a day as the economy continues to decline, PJ.
How many families in the country say the prices of basic commodities like bread, which is now costing $15, is making them have less than three meals a day? And some consumers are asking for the government to revert to using the United States dollar. But Finance Minister Mr. Mthuli Ncube, who is currently in Washington right now for the International Monetary Fund meetings and World Bank, says this is not possible as it will cause hyperinflation.
And the Reserve Bank Governor John Mangunjika, who is also in Washington for the World Bank and IMF meetings, also ruled out the possibility of the country returning to the use of the United States dollar. Let's take a listen to what he had to say, Governor Mangunjika, when we asked him that question.
Mangunjika, tunaona muri muno mu Washington DC, chii chakunza ikuno?
Tayoko meetings, IMF and World Bank annual meetings, which are starting this week and ending at the end of the week.
Saka zvii zvamungati imi muri kutarisira kuti muwane pamisangano iyoyi?
Ah, so unoziva Zimbabwe is a member of the IMF and also a member of the World Bank. So my annual meetings is the time when the management of the bank and the IMF will be presenting their work activities that they did during the year and also my programs anonga now for the rest of the whole world in terms of financial development. So yes, my meeting I gonna go attend, and also that's the time when we also meet other institutions. It's a good place to meet my other financial institutions. Like says Zimbabwe is to the side meetings are very important to do with the Zimbabwe development strategies.
Vamangunjika, pari zvino vazhinji munyika vari kuchema nenyaya yebond. Pane urongwa here hwekuti zvichasanduka pamamiriro akaita mafambisirwo ari kuitwa nyaya dzemari munyika?
Handizi kuti vachitora chima nebond, ndafotora chima ngenyaya yemapurize anonga ari hai. Saka handisi kuziva kuti mubvunza wako ndokuti chii kuti une chima nebond. Haisi bond which is the issue. Ndafoti chikumusha chiripo chizhinji. We need to attend to my prices are longer high, and therefore we need to stabilize the exchange rate. Kuti sadin is a cause of my price increases.
Vamwevari kuchema chema wachiti ivo dai madzukira imi ku American dollar kana kuti mari yekunze yeku America nekuti inenge inobata huremu zvakamira sei pane nyaya iyo
sanata kuti haizi nyaya iyo chipo chiripo nyaya yekuti izvo kuti maprice edu aite stabilize stability yemaprice inobva kuma kuti tinga tine foreign currency haisi nyaya yemahuedzo azinoto kuti nyika inake asi kuti tofoka tine production Zimbabwe chidisina productivity we tine mukota zvakawanda zvikuru kusanganisira zvinosangana negorosi wheat tine mukota mafuta yekunyisa ubikisa nawo tine mukota mukaka it's not of saka zvinhu hosha iyoyo inofogurapwa nekuinkisa production so a currency is dependent on the productivity of a country and also confidence yenyika so whether you are using US dollar Zimbabwe dollar kana kuti any currency in the world haisiri nyaya yacho nyaya yacho ndokuti we need to work hard as a country and the main entrepreneurs to produce goods and services if you are importing how can you make your currency strong it means that you need more foreign currency so chokwadi ndechekuti izvo we just need to ensure that we manage our production levels and we manage our confidence levels those are the two parameters that are influencing the currency in Zimbabwe
Tiri panyaya iyoyo yamataura yekuti panodiwa kuti paive neconfidence mukufambiswa kana kuti kuti vanhu vavimbe nekufambiswa kuri kuitwa zvinhu munyika. Zvii zvingaitwa zvamuri kuita imi sagavana kuti muone kuti izvi zviri kuitika?
Confidence ye Zimbabwe is far wide and ndo zvakawanda. Chokutanga tofakwa kuti nanzi unit of purpose. Tofakwa kuti social cohesion. It's like a teamwork. We need to have a very strong team in Zimbabwe kuti zvifambike zvakanaka. Zvinorova izvo kuti ma Zimbabweans takasamusa pamwe chete, tota ma entrepreneurs zvakanaka tose and at the same time tachiita kuti tite minimize I can just say a little bit of less of bad news in Zimbabwe is very important. We have what every time when you read the newspapers, the social media, it's all negative. So instead of producing or reinforcing negativity, we need to reinforce positivity in Zimbabwe. So at the end of the day, such things will be very important. So less of bad news is very important for increasing confidence. Disinformation, misinformation, those ones need to all be minimized. First and foremost, those are very critical. Then, of course, as I said, obviously, you also need to ensure that at least we'll be able to learn to feed ourselves, learn to produce to feed ourselves as a country. These are the critical issues that the country
We're hearing there from the Reserve Bank Governor John Mangunjika, who was in Washington at this week. He's attending the IMF and World Bank meetings. And at that meeting, he was at the MEFMI meeting, which had finance ministers and governors from 14 African countries meeting to map the way forward for Africa. But when we asked him about the bond note, as you noticed, he literally just said the bond note is not the problem, but the prices. So, PJ, very interesting answer there. Mm-hmm. And I tried to push him to say, but what's going to happen? Are you going back to the Zim dollar? He categorically said, no, not really. So interesting to watch.
Yeah, but Mr. Mthuli Ncube said that basically the RRTGS or the bond note is the Zimbabwean dollar.
Mm-hmm.
So a little bit of contradiction, I don't know. Siyalambulela kuhlelo lwethu lwalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihluza khona indaba ezibathelane lenhlupo lezankathaze nganye lokuphumelela kwabomama eZimbabwe. Namhlanje kuhlelo lwethu sizanika lina abalaleli bethu ithuba lokuthi litsho imibono yenu ngokwenzakala elizweni. Khathesi umnotho welizwe ugugudekile kakhulu. Isizinto semali lokho esisiya sisiwa mihla ngemihla enxenye ngehola ngehola ngoba sikunje intengo yesinkwa ekade lidola ekuqaliseni komnyaka khathesi isingamadola alishumi lanhlanu $15 ilofu lingalinye osokusenza imuli eziningi zingenelisi ukuthi zidle ukudla kwekuseni ukudla kwemini ukudla kwantambama esikutsho ukuthi ukudla okukathathu ngelanga abantu abaningi imuli eziningi sezenelisa ukudla kanye kuphela ngelanga kungaba engxenye emini kuphela kumbe ntambama kuphela lokho kwe breakfast lunch le dinner akusatholakali kangako ezimulini eziningi. Kuthi ke abanye abathengi bathi bona ngabe phela uhulumende uyabuyela ekusebenziseni idola leMelika okuyikho okulandulwe ngusibalukhulu webhangale sizwe akade khuluma lomavelasi kumzuzo oyedluleyo esithi yena hatshi alokho akwenzakali. La uMavelasi uphinde waxoxa njalo lomphathi ntambo wezemali okhona pha eWashington DC eMelika elande imihlangano eye International Monetary Fund IMF nganye leye World Bank ephathelane lezemali engomunye wabaphathi ntambo abalishumi lane abang 14 abadabuka eAfrica ababuthene eWashington DC ukuthi bazohlaziya ngodaba loncedo lemali izikwelede nganye lentuthuko nje yomnotho yamazwe yabo nganye labo sibalukhulu bamabhanga esizwe okuqoqela yena ke umnumzana John Mangujka o Reserve Bank of Zimbabwe. Uncube uhle watsho wathi yena hatshi akubuyelwa kudola leMelika kuzaqhubekelwa phambili sokumele kuphunywe le nhlelo njalo kube lokusebenzelana kwabantu bonke ukuthuthukisa idola leZimbabwe silisekele ibond note lona lelo leRTGS lakho konke okunjalo ukuthi lithuthukiswe njalo libe yimali esetshenziswayo singaba lilizwe elinjani elingelamali yalo. Yikho kutsho akukancube ngaphambilini kuliviki ngolwesibili eleZimbabwe liyenelise kumanyana lamanye amazwe womhlaba jikelele ekunanzeni usuku lokuqakathekisa umsebenzi owenziwa ngabesifazane abahlala emaphandleni olwe-International Day of Rural Women. Omama abaningi bemaphandleni bekhala ngobunzima ababhekane labo empilweni kungenxa yokutshabalala komnotho elokhu esikhuluma ngawo lamhlanje. Besithi olwabo udubo luphethwe kabili nxa kuthathaniswa labanye babo abahlala emadolobheni. Sibe lethuba ke lokuthi uNtungameli Nkomo weStudio 7 axoxe lo nkosikazi Stembiso Nyoni, umphathi ntambo obona ngendaba zabesifazane kanye labasakhulayo ngalelo langa.
Iministry yami isake kuma-provinces wonke sifake okuthiwa ngama-service centers sisebenza le Indian government ukwenzela ukuthi labana abafuna ukuthi benzele izikotshikara, abafuna ukubazelwa ama-furniture, abafuna ukubazelwa konke nje okwendlini le metal fabrication kube seduze labo khona ngale. But omama kumele ukuthi babambane babe ngama-cooperatives balime ndawonye bese bethinta iministry yami izinto zabo zokusebenzisa ziphakanini. Le mali futhi silayo through the Women's Bank ukuthi omama bafuna ukuthatha amaloni bazothatha bencedisana ngama-projects abo.
Kudaba lwe-Women's Bank lapha, ungabachasisela omama ukuthi baze bayithole leyo mali kumele bakwenze njani?
Omama ukuze bathole leyo mali kumele babe yizigoqolongane, babe bathathu kumbe badlule lapha. Noma lapho wedwa ungahamba usiya kweboleka imali, but i-microfinance yile imali ebolekisa ukuthi kumele uyibhadale masinya masinya. Uya-aplaya, uvule i-akhawunti, ubuse ubhalela-ke ukuthi uthole usizo. Usizo lwakhona luyatholakala masinya. Siyancedisana ukuthi omama bangazibama isikhathi eside. Omama abaningi bacabanga ukuthi ungavele uvule i-akhawunti sokumele ukuthi uphiwe imali. Ukuvula i-akhawunti ukuthi lapho imali yakho siyaproviwe bayifake ku-akhawunti yakho. But kumele ukuthi ube lento oyenzayo, ube lesisungulo. Yikho-ke sithi mama abasebenze ndawonye. Ngeke ngaba se-Plumtree ngahlangana labo mama benza ukugogelela, abagogelela imali zabo ndawonye. Abanye sebethenga izigayo, abanye sebethenga ifenitsha, abanye bafundisa abantwana. Lapho susiye ebhenki usulesisindo, susiyayithola imali ethe xaxa. but ke siyalikhumbuza ukuthi siyalinkareje ukuthi khona kokuqala ugogelela imali kuncedisa ukuthi usuvele ube lengqondo yokuseva imali, ube lengqondo yokusebenza leyokuhlonipha imali. Ayikhona imali ukuthi ungayibamba usuyisebenzisa, uyibambe usuyisebenzisa, akuyenze ukuthi kikuphilele, ukwenzela ukuthi kusasa ibe ningi, ikwenzele umsebenzi ophakemeyo.
Lapho ke sizwe unkosikazi Sthembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazane kanye labasakhulayo, lapho ke wekhuluma ngenhlelo zosizo olungatholakala kuhulumende nxa abesifazane befuna ukusungula imisebenzi yezandla, amabhizimusi amancane kanye lamabhizimusi amakhulu. Inhlelo eziphathiswa ngemali ngabamabhanga zikhona eZimbabwe. Nxa kuyikuthi awulalo ulwazi olupheleleyo ngalezi nhlelo, ulakho ke unkosikazi Inyoni uthi yena likhululekile ukuze lize kugatsha lwakhe libuye lizothola lolo lwazi. Sibekele inhlanhla njalo yokuxoxa lo somabhizimusi unkosikazi Inhlahla Sikhunyana Mangubo owePlumtree.
Ngize ngimama ole business sibili, kodwa ubunzima esengilabo lapha kakhulu. Ama-license bengihluleka ukubhadala le mali encane besibhadalisa izolo, namhlanje ayakhuphuka ayachaya ekhanda le. Angisenelisi khona ukuthi ngisebenze ngiphinde ngibhadale ale license, ngiphinde ngithengele abantwana ukudla, ngigqokise yonke into. I-license nxa izafika ku-5,000 mina yona i-$100 ngithatha umnyaka wonke ukuthi ngiyibambe fowethu. Kubuhlungu kakhulu lokho uhulumende esenzile kimi.
Utsho ukuthi i-5,000 ilayisensi yesitolo.
Ilayisensi eshopu. Asikhuphulela abathi bafuna ukuthi siyebhadala ama-5,000 per term. So lokho kuyasisinda kakhulu. Ngapha esikolweni abantwana labo iyakhuphuka ifees yabantwana every time. Bafuna imali esifika kubo-$150, so asisakwazi ukuthi senze njani. Njalo okunye sokungani kuyahlupha. Abathina singabe sidobhe lokho ngamarandi nyana siyabe sikutholile sisiyabhadala esikolweni, ngakho basika bethatha amarandi lana esisitshele ngamabhondi angatsho lutho, kodwa irisithi yomntwana ibhalwa ngebhondi ngedola. Ngiyamangala ukuthi irandi lelana liyangathi kuhulumende liyayenzani kimi irisithi ngingatshengiselanga ukuthi ngibhadale ngerandi.
Loko bekungunkosikazi Nhlanhla Sikhunyana Mangubo owePlumtree ongusomabhizimusi khona ngale ekhuluma ngenhlupho ababhekane lazo. Sizolinika abanye abesifazane abeqogelela abohlelo lweqogelela ngokuya kwezikhathi. Marvelous, we heard there from the Minister of Women's Affairs and Youth, Mrs. Sthembiso Nyoni. She was basically speaking on the International Women Day of the Rural Women on Tuesday, which we marked on Tuesday. She was basically saying there are some programs that they have to fund projects, women's projects. If women could only approach her department or her ministry, they could get some help. Because she also even cited some projects in Plumtree, which are doing very well, called the Kokelela. We also spoke to those women from Kokelela. We'll give you the interviews later on. And Ntungamile Nkomo, thank you very much. He spoke also to this other businesswoman in Plumtree, Mrs. Nhlanhla Sikhunyana Mangubo. She was also lamenting the problems that they are facing as small business women.
Very good day today. I would also like to pay tribute, as what PJ said, to the rural women who were honored earlier on this week in their International Rural Women's Day. Aiwa mchirongwa chedu chemadzimai, tinokuchingamidza ivese vari pano vari kuteerera kana vari kutiona pazvivhitivhiti. Nhasi tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika tichitarira nyaya dzekukwira kwemitengo. Tinoona mhuri dzakawanda dziri kuchema chema idzo dzichiti hadzichakwanisa kuti dziwanikwe dzichidya zvaiitwa kare, zvokuti unonwa tii mangwanani, wodya sadza masikati, wodya zvakare manheru. here and put 3 basic meals. Yes, yes, varu kutoti ukakwanisa kunge uchiwana uchidya 1 meal a day. Izvozvo ndo zviri kutoita mhuri dzakawanda vari kuti ivo chingwa chiri kudhura pari zvino. Price yatanzwa nasi yanga iriyo 15 bond, which is $1. Saka ndo vari kuchema chema vachiti dzimwe mhuri hadzisi kugona kuti dziwanikwe dzichitenga chingwa ichochi pamari iyo iri kutaurwa. Takaita rombo rakanaka zvakare imo muno muWashington takawanikwa tichikurukura navagovernor vereserve bank vaJohn Mangunjwa tichivabvunza nyaya iyo yebhondi kuti konyaya yebhondi iri kuchemedza veruzhinji pane zvamuri kugadzirisa here. Vakati ivo hapana mukana wokuti nyika idzokere kuenda pamaus dollars, asi vari kuti ivo navantuli ncube vari kutoti mari yezimbabwean bond yatova currency imomo muzimbabwe, asi havana kuzonyanyotaura havo zvakawanda. Asi ndozvatichange tiri kukurukura ipo pano kuti muri kuzvigona sei. Regai timbonzwa kubva kune mamwe madzimai. Takataura isu nemudzimai ari kusouth africa ari kuchema chema ari kuti iye pari zvino akungoshandira kuti awanikwe iye achitumira zvekudya kumusha. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Kulo kutokozwa kumangalisayo ngoba abantu abanenye ungavanika imali yokusungula bayayini.
Margaret Funanku, Pretoria, Centurion.
Taura itinzi.
First and foremost, wanilwe Zimbabwe kwa shupika, tatambu sika. And ukata kubunja muna rumu South Africa and wanilwe kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we later say kuti in 3 months or so, I'll be going back home. Maybe ngai daunga ni samari, kuti ndi go, changa kuita chino ne chino chese, kuti sire ne chowi ne mburiyamu. But what is one of the Iowa? It's a new one. We can't get that from zero. We can go to which coro. And the coro church will give you some bed. We can go to Santa Basari. It's not at the moment. We never come back to Kuba Trana and Avoku to Vara Kansukura Rama. Because Paul Ray, my dear sister, is still come up for sure. Yet, look at the Nekumba. Had it not one to give some bed, matomatis, no one. We should have to Mira Kumba to Vajiki. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maksim Maskat Nimani, Shakanga Siko 2008. But in the watch, we didn't put it for and the chapter from Gatu, and look to Shand and Rukun, the Queen, and Tawan Ochis and Tanong Zavasu, Kutwaka Tumbia, Vaga Shanda Kumakore 20 in the winter, because one for to see our children, I can put it with me.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kuPretoria muSouth Africa ari kuchema chema achiti iye pari zvino ari kuti haana chaanofungidzira kuti iye achasiya senhaka nekuti pari zvino vari kutoshandira ivo kuti vawane mari yekutenga chikafu chekutumira kumusha. Ari kuti chaanotozoregedza kutumira chete matomati nehanyanisi. Asi regai tinzwewo vari muZimbabwe madzimai kuti vari kuzvigona sei. Tataura nemadzimai maviri, regai tinzwe kuti ivo vari kuti chii.
And it was Zimbabwe and Dr. Tabby. I don't know what I'm talking about. My price is unless I don't issue because the my price are more queer every day. So I got to go to the TV, but it means I'm going to go to the TV. Shandira. Don't you mean Maria Chiru is going to especially when the scarf is so dura. So you know that is not going to be a great grocer. I'm not going to go to South Africa. So I'm going to go out to Panama, not going to go to South Africa, but go to the only thing here. Oh, but this is going kupo mare murio magosa rake ha ezvinezvi zvakavadi kuti ndotengerwa nemurungu. Ndakamuudza ndakati ini handichakwanisi kutenga nemari yangu kuti mari yangu haichakwani kuda kupinda mushopo ini makanditengerawo makazongo shwanzini ndokutengera iyo ndokwanisa kuzochikupawo mari yekuzotengawo murio nemari iyo yetransport. Saka ezvitungonorowa weduwo semurio ndori kudhura zvavo asi zvimwezvi zviri nani.
Aiwa, ayo mashoko kumakuku tu chaizvo. Handiti muri kuona nekuti vamwe vakauyawo panapa vakanzwa zvamuri kuitawo, pamwe vanogona kubatsirikanawo votaurawo nevavanoshandira. Zvii zvimwe zvamuri kuita semadzimai?
Zvatingatomboita kungoshanda chete kuzi kutengesa kunoku kwako kunorambidzwa kana kuti uite raundi chero chero hakuna munhu angakwanisi kukupa mari kuzi mari yacho haichatomboshanda. Saka kungoramba tichingoshandawo izvozvo panga zvakanakawo yaitawo zvekutengesa netobudawo out ndichidhogwa ndonotengesawo mapurizi zvaifamba singaiti but ezvine zvinonge hazichatombototi ukandakanoti nhasi ndikahodha mangwanati ndinotengesa ndinosvika purizi yeye yandinotengesa naye achashanda mari yacho inge yatisisisashandi. Saka ndakatombomira kwangomira nengoshanda ikoko mari yatso dzisingatenge dzinongotengawo ndingango dzinongotenga sipo chete kana matemba zvavo. Saka vamwe vangu ndotongodzodya vane vamwe varungu manje vana tsitsi mande vane tsitsi vaikwanisa kungotiwo otengerawo inonzi chikafu kuvashandi vavo vovapo wapo mari yekutengawo muriwo zvezvirinani kozi kunogozi varungu vazhinji ndizvo vari kuitira vashandi vavo kuzva kuti zvinhu zvacho zvaoma tikasodaro ngatitotokura iwo nenzara kozi mari dzatikupe zvishoma saka vazhinji vekunokwandogana ndizvo vari kuitira
ipedu makadiwo
tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi
atiwo matasa ndiri muHarare
ehe taurai tinzwe sisa
upenyu huri kurwadza vakoma vavo zvinhu zviri kurema muzimbabwe vangodzinga tongobata kamari vakutonga kuti mari yaperera kuchitafu hapana zvimwe zvinhu zvatichagona kuronga kana kuita mubeeafuchete
saka pane zvimwe zvamuri kuita here semadzimai ndoziva kuti kudhara vanhu vaimboita maraundi emagrosari zvimwe zvakadaro kuitira kuti mhuri irarame zvii zvimwe zvamuri kuita zvingabatsirawo vakateerera
ini ndiri hairdresser saka tinotanga maraundi aekutanga maraundi ekutengerana magrosari chinhasi tikatengerana sipo kusiviki rikapera totengerana kana shugawo shugamweya rikapera totengerana raisi kungoti vana vaone chokuisa mudumbu nekuti hazvisi kutengeka munhu uri kwega zvinhu zvacho
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune madzimai tatanga kutaura nemudzimai ari musouth africa tichizoenda tichitaura nemadzimai maviri vari muHarare vari kutaura ivo kuti zvinhu zviri kuoma asi vari kuedza nepavanokwanisa vamwe vati ivo vakutotaura nevarungu vanovashandira vavanoshandira kuti vatengerwe chikafu kubva kusouth africa kana imomo munyika asi tinochingamidza zvakare vari palive stream yedu pari zvino pavoa shona pana Trust Chipanga ari kuti good evening VOA team. Simon Beta ari kuti hanzi haasi kufara nezviri kutaurwa navamangunjya navancube Sabelo Shonga ari kuti hatisati tati yesterday he instructed his lawyers to come out with ways to change the current constitution to two-term president hold tight ndokutaura kuri kuita hanzi kuzoti vari kutaura napa asi kunyorawo kwavaita Moses Beta hanzi ndiri kuno kujohannesburg tonderai batawo vari kuti vakoma aiwa makadi henyu kwamuri ikoko kana muchida kuti kufonerei nyorai namba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti mupinde muchirongwa hataona Tabitha Manyoni tambotaura nemi maisa nhamba tichakufonerai Simon Musenge hanzi I'm watching you from Joburg good evening ndo vamwe vari pana pasikati vese vari pano kana muchikwanisa ibvai madzvanya pakanzi share kuitira kuti mukapinda muchirongwa hama neshamwari dzi kunzwei PJ
ye hoti ke ngiyamukele labo esihamba labo ababukele uhlelo okwamanje kunkundleni yebulenjini yeFacebook yokuxhumana ekhasini lethu eleVOA Ndebele kulo sikhumbuzo mlalazi othi ladies crack on thulani gumbo yena ke uthi control your fuel prices first mgcini nyembezi uthi siyabonga for this platform uClemens Mzola Dube uthi video ayikho inhle ke yaphazima kodwa ngilethemba lokuba sebelungisile okwamanje uDanisa Blessing Dube uthi sisonke izani yehluleka full stop kube lo ndlela Dube ukuthi sisonke nani emsakazweni hayi siyabonga sibili Dube sikhumbuzo mlalazi uyaphinda njalo uthi at what interest rate leyo loan ngilethemba ukuba ukhuluma ngeloan ebikhulunywa ngumphathintambo wendaba zabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni ulakho ke ukuthi ubathinte ngocingo kumbe uye khona ngale egatsheni olubonayo ngendaba zabesifazane baza kuphathisa ngolwazi olupheleleyo olwamaloni lawo okhuluma ngawo Dr. Sobe is watching with you. Okay, tiwe ncube amachono basakazi. Hayi sichonile ngempela. Kulabo ke asebengene uhlelo abasibukeleyo kuFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Share nini phela labanye sibukele sibanengi. Nxa njalo ufuna ukuthi sikuthinte ngocingo faka inombolo zakho zocingo khona lapha kuFacebook. Nxa ungelandaba lokuthi abantu abaningi babone inombolo zakho zocingo. Kuthi ke izakhamizi zemangwe lebulilima zamukele ngenjabulo usungulwa kombukiso oweqogelela expo bethi lolu hlelo olweqogelela soluthuthukise imuli zabo lwehlisa obuyanga osokwenze inengi lemuli ezingamalunga ohlelo lweqogelela zithole inzuzo yokuziphilisa alizizweleni omama laba bezikhulumela
Kuloku thokozwa kumangalisayo ngoba abantu abanenye ungabanika imali yokusungula bayayidla. Kodwa labo mama banika imali yokusungula bayikhulisa uza kuthi abanye balama 50,000 rand kumabanks abo abanye balama 100,000 rand. Okutsho ukuthi sebethenga izigayo, sebephayiphe amanzi, bawafake ezindlini zabo. Konke lokho kuyathabisa kakhulu, kuyatshengisela ukuthi abantu bangabambana, babe njongonye, babe lakho abafuna ukuthi bakwenze isizwe siyaphumelela. Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi bobaba ukuze umama aphathiseke aphumelele kutsho ukuthi ulo baba omncedisayo, ubaba omsekelayo, ubaba omsapotayo. Omama abalobaba abacindezelayo bathwala nzima ukuthi bayifike kulabanye khona. Ngakho ke sibonga ke ukuthi omama laba balobaba abancedisayo.
Ugelela uyasincedisa kakhulu ezimpilweni zezimuli zethu lezimpilweni zethu. Zinhlelo esingazo siyancedisa. Bakhona abanye abantwana ikakhulu ezikolweni abaswelayo. Zikhona izintandane ezingela abancedisayo. Lazo lezi zintandane siyazincedisa. Nxa kuyikuthi singabantwana bengelalutho esikolweni bebayabhatalelwa, siyakwanisa ukuthi singabomama sithenga amabhuku sohambise esikolweni. Ayancedisa labana abantwana abaswelayo. Sahle sibatshelele ababalisi ukuthi amabhalangise abantwana abaswelayo, abantwana abangelabazali njengabomama.
Asisasweli imali ukukhokhelela ngoba siyakhokhelela. Kathesi sinenkukhu zethu esilazo ukukumakhaya esizifuyileyo, siyazithengisa. Zezinye ziyayenza amatsiyani, sithengisa silobe siyenza njalo njalo sisiya phambili. Kathesi ngathi sikhangelele ukuthi i-tuckshop yethu iphumelele.
Yeah, labo ke ngabo mama abohlelo lweqogelela kodwa ke obe ngumqalo esiziba laphana kube ngunkosikazi Sthembiso Nyoni ekwethekeleleni kwakhe ePlumtree. Siyabonga ke uAnastasia Ndlovu owenelise ukuyafika embukisweni oweqogelela Expo walonyaka osungulwe lonyaka. Abalethemba lokuba abesifazane abaningi bakulumango bathi bona balethemba lokuba suza kwenziwa ngomnyaka ngomnyaka umbukiso lo weqogelela Expo. Iningi labo ngamalunga amaqula kumbe ngithi amaqembu aweqogelela sithekele emangweni wonke webulilima kanye lasemangwe. Iningi labo ngomama abazi hlaleleyo ngekhaya kodwa ke besenza imisebenzi yezandla yokuselela imoli zabo. Limzwile unkosikazi Nyoni laphana isithi amanye amalunga iqogelela balezimali emabhanga ezingafika kunkulungwane ezingamashumi amahlanu zamarands, 50,000 rands, abanye bale 100,000 rands, ukuthi inhlelo zabo zeqogelela zikhanya ziphumelela okwamagama.
People are asking like what were the people saying, because that sounded very interesting, but can you back announce what was going on, because we had some people very excited about some project. What were they saying so we can move on?
Basically, those are the women from the districts of Bulilima and Mangwe who formed groups, cooperatives for generating income, and they are saying these income generating projects are really a success. And Mrs. Sthembiso Nyoni also visited the expo, the Qogelela Expo, where people were just exhibiting whatever they are doing in that area. And she was impressed, and she was saying, she has heard that some people have got actually 50,000 rands in the bank, some even 100,000, and they are running projects like even milling, rearing poultry, and so many other things.
Kunavo varikubva kupinda muchirongwa mhamuri kunzwapo sisi PJ varikutaura ivo pamusoro pezviri kuitika kune imwe nzvimbo uko gurukota rezvemabhizimisi achiri kutanga amai Stembiso Nyoni varikutaura ivo kuti vakashanda nemamwe madzimai ari pachikwata chinonzi Gogelela.
Kokelela.
Saka vari kuti ivo madzimai aya vari kuita zvinodadisa. Asi tiri kunzwa kuti tine muteereri. Asi regai timbooverenga zviri kutaurwa nemi vari pano paFacebook page yedu. Tiri kuona vazhinji vari kunyora pfungwa dzavo. Vamwe vari kuti ivo vada kufonerwa. Tine madzimai akawanda vanga vari kunyora kuti vada kufonerwa. Saka tiri kuedza kukubatai panhare kuti tinzwe pfungwa dzenyu. Chirongwa ichi ndechenyu. Nicodemus Matariro. Hanzi muri seiko masisters angu. Aiwa tiri wadi isusu. Tabitha Manyona aruti ndifonerei vachibva vaisa ivo namba dzavo. George Deneranz makadii palive talk. Ndiri kukona indiri paSouth Africa kuWestern Cape. Zanu yativuraya vedu we. Tochemera kupi tiri musango. Hanzi komwe yawana mbuya nehanda nasekuru Kaguvi. Wadiwo kupfeka matiri pamwe. Vari kutaura hanzi isusu kuno kutatambura vari kuSouth Africa kwavari mukoma ava. Solomon Mutando kwavari pano vari kuti vari kutiona vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Mkoma Tokani Hlabangana vari kuti ivo vari kuda kuti titaure tichipawo mukana kune makolas kuti vapinde pachirongwa. Hanzi introduction yenyana sister Marebesa, aiwa tinokutendai, tinoziva nhasi taida kuti timbonyatsopa mukana kumadzimai nekuti zuva rinopije ndere madzimai. Saka tinoda kuti madzimai kana muripo nzwikai mavoices enyu mutaurewo zvamuri kuona kuti imimi muri kuzvigona sei. Tinoona kuti zvinhu zvakaoma munyika zvechokwadi, asi taona vamwe vachiuya pano vachitaura ivo kuti vari kukumbira vavanoshandira kuti vavatengere zvokudya. Uyezve tikaona vamwe vanga vari kuti ivo vari kuita basa rekuru kamusoro nezvimwe hairdresser vachiti ivo vanoita mukando wekukandirana kuti rimwe vhiki vanokandirana sipo, rimwe vhiki vanokandirana zvokudya. Ndo zvimwe zviri kuitika panapa. Saka kune avo vari kupinda muchirongwa, nyorai namba dzenyu. Makaisa zvakare makodhi numbers enyu kuitira kuti tikufonerei. Nhasi tiri kutaura isu pamusoro pemakwiriro ari kuita zvinhu munyika nyanya panyaya dzezvekudya. PJ.
Yes, kuvekela pambili ngohlelo lwethu. Sisameleleke ukuba lisithinde ngocingo ukuze lingene lani kuhlelo. Wothani ke silinike okunye esilakho. Unkosazana sikhululekile moyo ukansila kaward 17 kobulawayo useSweden. Sikhuluma kanje ehamba ngohlelo lombuso wabanengi lokuthuthukisa amadolobho. Yena ke umele iZimbabwe njalo uhlanganyela labavele kwamanye amazwe kuhlelo lokufunda ukuba eSweden lona liphatha njani intuthuko yamadolobho kanye lokuthuthukisa inhlelo zikaZulu.
Salibonani balaleli, mina ibizo lami ngingusikhululekile moyo ukansila ka ward 17 ogoqela iphumula North Methodist St Peter's Mazwi Robesinyoka le Green Gables kobulawayo. Ngikhuluma namhlanje lapha ngise Stockholm, capital city yase Sweden. Ngihamba ngohlelo olwe ICLD, Swedish International Center for Local Democracy, uhlelo oluthuthukisa ama-local authorities wonke womhlaba. Ngilapha ngimelele iZimbabwe sizofunda njalo sibona ukuba iSweden local authority yenza njani izinto lokuthi isincedise ukuthi sithuthukise ama-local authorities ethu. Ngifike namhlanje eStockholm njalo ngikhona okwamaviki amabili. Ngiyabuyela eZimbabwe mhla ka 28 October. Uhlelo lolu ngithemba luza sincedisa ukuba sithuthukise ama local authorities ethu, sikhulise amadolobho ethu ngendlela ephakeme ngoba sikhangelele ukuthi singabona sifunde ukubana iSweden isidevelop okungakanani, okutshengisa ukubana siyabe sifisa ukuthi sibe kwazi ukukhulumisana lezakhamizi ngokuphakemeyo. Sithole abathi ngesilungu i-good communication skills, sithole lokho abathi ngesilungu njalo i-new technology in service delivery, ukuthi sibone indlela yokuthuthukisa amadolobho ethu ku-technology ukuthi sibe lathi ngamadolobho aphakemeyo. Okunye njalo ukuthi sithole amacebo amatsha azayenza ukuthi uBulawayo lamanye amadolobho, ngoba singamakhansila aphuma kuma-provinces achiyeneyo, sikhona lapha simelele iZimbabwe ukuzofunda ukuthi sisuke lapho siye kusebenzisa siye kwenza, ngoba sikhangele ukuthuthukisa iZimbabwe.
Lo bekungunkosikazi unkosazana Sikhululekile Moyo ongukhansila ka ward 17 koBulawayo.
Yes, we have a caller. Hello, caller. Hello.
Hello.
Makadiko.
Aiwa
tiri waditi kutaura nani uyezve muri kupi?
Nathabeti paZimbabwe.
Aiwa taurai tinzwe manyoni. Kwakamira sei ko? Zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Nzara iri kuno kuma 1 choche inotorwadzo. Uye zvandatorwadzo izvozvi ndichitona paZTV president vachitotaura kuti autoiwedzera shami nemumi kuromabhizinesi vari kukwidza mitengo ivava. Zvatotiroza kuti zvino president zvavari kutaura kudai vemabhizinesi vachabva vatovhara chikapucheche chikubatsira hama dzedu. Zvandirwadza zvisingaite kuti madokta dzokirai kuchipatara tetichitaurirana mari dzenyu tinozokupai maveko ikoko nekutorai hama dzenyu makasaenda kumabasa. Apo iyo ndofuti vakataura kuti makakwidza moga, vakataura futi zvinhu zvokuti zvonzo takwidza fio, but nhasi vakutaura zvinorwadza. Izvino zvikuno kusiimazo zvinhu zviri kudhura. Chingwa cheche kuno kwandogara inini
kuchiri kuita mari
17.50.
Saka pari zvino muri kuzvigona sei? Nokuti vamwe vatambotaura navo vanga vari kuti pane kuti vaite zvekudhara zviya zvekudya, kuti munodya mangwanani, masikati nemanheru. Vamwe vari kutocharika dzimwe dzenguva nekuti panenge pasina zvekudya. Imimi kwenyu kwakamira sei?
Inini hanguva ndakazvinoti ndiri kushanda zvekurema kwepeyangu haisi kukwana. Ndakaudza murungu wangu kuti inini medhemuka peyangu yemakundipa haisi kukwana. Saka imimi dai mandipa peyangu hangu kamuchiti pamunotumira kunoko unonzi vana malaicho kusouth africa uku, pamunotumira chikutengere chikafu chenyu munditengerewako dzinini kunoko handichazvigona kuti $100 yakukwana zvinhu 2 pane munokwana sipo nemafuta ekuzora asi ati 100. Saka ndikazotini haisi kundikwanira. Imi pamunongona unotenga munditengerawo zvisine murungu achakanzi nzwisisa, ndobva angutose kudaro. Saka grosari ndiyakutomira izina nongondipiwo mari kuti inonotengawo muriwo pakaita emergency, ndinomuudza kuti kwaita emergency ondipa. Nyange ndapmupizei ndatomboramboenda kumusha zvikanzi mari ndakamuudza kozi nini mari yacho yekuti ndiende kumusha chako chako kuti yangu nini haikwani kuchakodi kunodhura. Magazi ari kudhura singeri kondi cheche svika pandobva svika paespigedi ikurova $10. Saka ndo zvisimboita kuti izvozvi vasiri kushanda kandipiwa nzira tsitsi kuti ari panguva yakaoma, nokuti zvinhu zviri kukwira every day. Ndikudo chinhu chese chiri kukwira bva transport school fees atose tutota se ava mai vatotaura nyezvimukanyira zvimodho zvavanobika. Hapana zvimukanyira nemuchinobikirwa pachizambia vari kunyepa iva vanonzi sitembisonyona.
Manyoni, hativhumidze panapa kuti vanhu tituke vanhu, nokuti isusu tenge tisingaziwo. Kune vamwe zviri kuvabatsira, nekuti sekutaura kwanguva kuchiti anti PJ vati ikoko kuri kuitwa izvozvo, vanhu vacho vari kuti zviri kuvabatsira. Saka pari zvino tombosiya ivavo vachiita izvozvo, toda kunzwa zvamuri kuita imimi. Asi ndiri kunzoti ipedzisai zvenyu kuti saka kune mamwe madzimai wakateerera, ndezvipi zvimwe zvamadzidza panguva yekuoma kwezvinhu zvavangadzidze kwamuri?
Nini chandadzidza ndechoti kana zvinhu zvakanaka kana kutora paspoti hako ka kune mabasa woenda hako kumwe kunze wobuda hakoenda kozi kugara munomu chokwadi hapana. Inini hangu ndaimbotiwo zvinhu zvakanaka ndaimbotengesawo nekutiwo maraundi ekozi tete maraundi e240 but taitenga zvinhu zvakawanda sperec but zvinezvitiita maraundi ema6 months but zvinezvi hatichakwani manje tite but asiya. Saka ndinongoti nemamwe madzimaiwo kana mumwe mukana dai mambosuduruko kana muchiri kushanda mombotsvago zvinhu zvekuti kana kurini
zvinozvi kutoro hodha madomasi bhokisi remadomasi kumbare raakuita 70 bond kabhokisi kadiki kaya. Saka kuti uzoronga pamusika ka seni ndiri kuri ronga izvezvi idhola iti hakuna ari kuya uzotenga domasi razvo.
Mm-hmm.
A bando ke mazeti ke kakuta $3 bond kana ke kane 6 mashish.
Mm-hmm.
Saka zvatoomesesa.
Aiwa, paka oma tinokutenda ichaizvo. Rambai muripo panhare timbotora vamwe kola. Hello kola.
Hello, makadi.
Tiri wadi tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Na Gladys Mujikeni ndiri kuno kuBulawayo.
Kwakadii kuBulawayo?
Ah, kuBulawayo kuri nani asi kungoti zvinhu zvaoma mazuvano.
Saka muri kurarama sei zvii zvamuri kuitawo semhuri kuedzera kuti muri iwanewo chekudya nezvimwe zvakadaro?
Inini zvangu ndinoshanda asi ndichishanda kudaro ndiri kupota ndichimhanya pamesina ndine pasipoti ndichinohodha nyama masausage ma2 kg ndouya ndichitengesa nerandi handichachaji nebhondi bhondi ukati wabva kunohodha wobva wachaja wasiya wataura purize paunodzoka bhondi riyari hachakwanisi kutenga randi saka ndinongokurudzira vanhu kuti ngavaite kunohodha zvinhu zvavo vachitengesa nerandi vamwe vari kutengesa nemahuyesi chaiwo kana kunohodha futi anonzi madomasi mabhokisi emadomasi kunorimwa madomasi kumapurazi uku ndichinowanzoshandisa train kuchiredzi ndosvika ndohodha ikoko ndodzoka kuno ndohodhesa pamaketi mari yangu iyoyo ndobva ndaichinja ndobva ndaisa kuforex nekuti ndine mwana ari kuabroad kuunivhesiti saka zviri kutondibatsira zvakanyanya uye ndine musika wokutengesa grocery panze ndine munhu anondimiririra ndinohodha masefi mavhaselini ndinongobata kwese nekuti ndikabata uku ndikawana uku ndikawana uku ndikabatanisa mari yangu ndoisa kuforex zviri kundibatsira sitereti.
Aiwa mashoko makukutu munotaura here isindevele kuBulawayo?
Ndisati ndakugona zvangu handisati ndane nguva yakareba.
Aiwa, pakanaka pakadaro, tinokutenda ichaizvo kunge manga muinesu.
Uye ndanga ndichida kumboti vane madzimai vasaite zvekusarudza mabasa kuti vawane capital yekutanga bhizinesi. Chero ukanzi yaundisukire yaundiwachire ngavangozviudza kuti chandiri kudai mari. Ukabatanidza batanidza tumari itotyo unotanga kutanga bhizinesi rako zvinotokuitira.
Saka imi mungati hamusati maenda zvenyu mungati imi munhu angada mari yakawanda sei kuti atange kabhizinesi kune mamwe madzimai akateerera pari zvino?
Nekuti inini kwandiri kuhodha mabhokisi emadomasi ari kuita 50 bond pebox pecrate saka ukawanawo like 300 kana 400 ndanikati ndo yepasi 300 but usually ukawana 1000 bond at least it's reasonable.
Aiwa, tinotenda chaizvo makwaniso okutibatsira kuti nyatsonzwisisika zviri kuitika ikoko. Muve nezuva rakanaka.
Tinotenda, maita basi.
Bye bye. So PJ, a very interesting contribution there. Actually, we had two, one from Tabitha Manyoni, who was lamenting that, you know, the price of bread is really not working in her favor. But she says she has asked her employers to buy groceries for her and her families so that, you know, she doesn't have to incur that cost because her employer, you know, sends Vanamalaicha to go and buy in South Africa. And then Gladys came on the line and she said women mustn't choose the kind of work that they do when the economy is bad like this. If someone says, come and wash my clothes, do it so you can raise a bit of money. She says she actually goes to Chiredzi. She's in Bulawayo by train. She orders some tomatoes there and then comes back and orders, you know, sells them, wholesales them to the women in the market. And she says she also goes to Messina to buy meat and sausages and then sells them back in Bulawayo in rands and then converts the money to US dollar to keep, the currency. But interesting views there, PJ.
Yes. What I noticed about the most important thing enguzweleyo kukhulunywa nguGladys yena ke ohlala kuBulawayo uthi yena ungakhethi umsebenzi kulaba besifazane ungachoni uhlaba umkhosi ukuthi into ziyoma kunzima lokhu kuntinitini bakhona besifazane abekugqokelela bayenza imisebenzi yabo yezandla bayazitholela okuyimali kwabo njalo bona basemaphandleni ebulilima kanye lasemangwe. Yena uGladys uthi yenanana uhlezi emadolobheni kodwa-ke akahlalelanga izandla akakhali labanye nsuku zonke yena-ke uyasukuma ayithenga amatamatisi athengise, ayithenga lokhu lalokhuyana emesina abuye athengise, ayithenge lama groceries, athengise ovaselina laba emzini wakhe egedini khona lapho kuyabe kume omunye umuntu ethengise ovaselina labo sepa bona labo. Kuthiwa nxa ungumfazi, umuntu ongumfazi ungahlaleli izandla njalo ungaphungu tshona uhlaba umkhosi ukuthi ngithole ngapi imali yokuthi ngisungule lami umsebenzi wokuthi ngizibhandele. Esithi yena nxa kuyukuthi uvele usaqala sibili usasungula usacathula kwezamabhizimusi ungakhethi umsebenzi wokuthi ubuthelele imali yakho yokuqalisa ibhizimusi. Ungaba kulabanye abangathanda ukuthi bawatshelwe izembatho, bawatshelwe ingubo, uyahamba uye bawatshela as long as uthola imali kukho konke wena lokho. Abanye abafuna ukuthanyelelwa endlini, abangafuna ukuthi engxenye babe lonkazana osebenzayo khona lapha emzini. Kodwa ke wena uhambe uyethanyela uye cleaner indlu yonke mbakunike imali yakho. Ubuthanisa imali yona leyo usungule lokho ngawoda ubuye uthengisa. Nxa usuthengisile imali liyana uhle uyiphange uhle uthenge amadola idola lemelika kumbe njalo uthenge irand njengoba imali yangkhona ilokhu isehla isisindo sayo eyamabond. Wabuza ukuthi nxa kuyukuthi ngifuna ukusungula ibhizimusi lokuthengisa amatamatisi kumele ngibe le malini? Wathi yena nakumele ube le 1000 bond note engaba ngamashumi amahlanu $50 nxa ngingaphambanisa kuphela eyokuthi usungule ukulibhizimusi kwakho okuncane uthuthuke from there uyenze eminye imisebenzi. Ngakho ke bomama lingasihlaleli izandla.
Ehe, ayi wathi kunzwa ukuthi sinemwe mthereri gaitsinde kwavari. Hello caller.
Hello makadini.
Etiri wadi tirikunzwa kuti namkoma try more tirikutaura nemi muri kupi mkoma?
Ndino gara ku Free
State. Ehe, taura itinzwi.
No, nyaya kuma kukwira kukwita maprize huku. Inyaya kuti munyika medu jaja muZimbabwe. Asina kutaurirana kwavamunangagwa navachamisa. Hakuna chatinogona kunge hakuna pundicho yatinogona. Dai vavira ava bosi ndo vakuru varipo sofa vekuti vakakwanza kugara pasi vakataurirana. At least tinobuda une something sezvakaita vamugabe navatangira ipa kutanga. Kuda kubida kuti nyika yedu sofa ine division maona asi division ndiyo ripedzi panoda kuti vakuru vaite vagare pasi ndine vakagara pasi ivo vakabuda nechinhu one so that isusu mbombera isusu tiri pasi tinokwanisa kuterera takabata nabhozi nyaya iri kuitika pakati pezipako inyaya yekuti hatina uniti ndekauku pane pakusawirana kukuita vakuru vaviri ava ndo pari kukonzera kuti zvigadzine zviite mukati zvinoremera ibimwechete. Saka tandaa kubokumbira ndichekuti dai vakuru vedu vagara pasi vaita dialogue so that dialogue yavachaita ichatibatsira kuti isusu maZimbabweans tiine ramangwana rakanaka bhozvikuro uno nasouth africa achikurarama chaizvi chaizvi ende unotogara wanonga watofamba unotofamba uchitotya kuti handizive kuti kwandikuenda ndikunodzoka ini. Saka tingokumbira dai vakuru vedu ava vagara pasi vataurirana so that toano to benefit isusu nekuti iwo ihainde ndikangoti ndochichiro changu chekuti dai vagara pasi vataurirani.
Aiwa, tinokutendai, tinokutendai mukoma try more muve nezuva rakanaka.
Ndinotenda.
Lion Ruzani, hanzi zvakaoma. Tinongonzwa kuti zvinhu zvakaoma, todiiko? Tinongochema kuti dai Mwari vapindirawo, isu tiri kuraramawo tiri kuno kuSouth Africa. Zvakutiomera zvakare. So our caller there was lamenting that he's in South Africa, but things are hard because even there it's not a safe place. But his wish is that, you know, there are talks between the leader of the opposition, Nelson Chamisa, and the leader of the ruling party, Mr. Emmerson Mnangagwa, to come together and have talks so that the country can move together in unity. But I don't know. Fraser Chicks Nathan Arguta, I agree with you there. Try more. Pakuti ngavataurirane. George Denare kuti dialogue inobuda here ipapa nemoyo mukukutu ine vanhu ivava. Ah, ndinoti tina mukoma Donald Mambo mapiche. Mukoma Donald makadi yenyu?
Ndofara tete mavelas makadi kona tete PJ.
Aiwa tinofara makadi womukoma.
Ndinofara zvangu.
Taurai tinzi.
Takaoma mhani nei namo ikai.
Mhm.
Ndoshaya kuti saka tichasvikepi nei tatochembera amwe tatochembera kangangozva gwao chingotambura hezvo.
Mhm.
Ushaya kana company 1 yaunombonzwa kashanda munyika yako shuwa.
Zvakama
GMB.
Zvese zvanga zvavhara.
Triangle Limited. Nyika yedu yanga ina makambani akawanda but vakapwanya zvese kuti
aiwa mashoko makuru
zvinogwadza uchiona vamwe vana vezvimwe nyika kunokuka patinogara kunoku vana vadokodoko vanofamba nemota dzakanaka zvekuti dhu vana vadokodoko vanotoadzorata hawi mwana akazagwa dhatowakana dhirisezeni yeye vakazagwa asi unonyatso kuona kuti yalaivhi yavo vanhu vakagarigasha kuya ndiza tinoshuvawo kuti shuva munyika meduka unongofa usingambozivi kuti magezi chao chao unomadyusa chiruzii kana kadhi rekubheni kana kumirawo pabheni
sorry mukoma Donald ha munogara muchiuya pana pamuchitipawo kuti timboye manyautsa mukanwa asi muri kutaura zviri kutaurwa nevazhinji
dekunzi vanoteererawo vamwe vanhu vakuru vashuvaka vaifanirwa kumbosuduruka nokuti vatokundikana kukundikana chaiko chaiko hapadi kana kuti kwanzi tiyazonzi tichaona kumberi hapana kumberi kwatichaona takatoona kutoti hapana kana indication yekuti nyika inonaka hapana kana chiedza kumberi kwebako tongoziva kuti hakuna
aiwa tinokutendai mukoma Donald
ende vakasunga mbira dzakonde kusunga mabhiriki kuti shuwe nyika haina kwainoendai
aiwa tinokutendai mukoma Donald muve nezuva rakanaka
maita basa.
Bye bye. PJ, an interesting take that from our, he's our number one fan from way back then.
From way back,
he knows
yeah.
all of us. Going on to say, Tete PJ, magadi iko. I'm not sure if we still have Manyoni before we let them go. Maybe let's come back to you, PJ, then we'll take Manyoni before we go.
Yes, laba silandelayo. Siyabonga kakhulu labo ababukele le themba lokuba liyashare ukuze silalele njalo lokubukela sibaningi. Usikhumbuzo umlalazi uthi yena ubeyaphenduka njalo ethi siyalibonga bomama beqogelela esikhalangeni ngapho likhalela abanye. Unomsa uthi yena is watching and I respect our women. Ukhona ngapho ngasengilandi kanye nolonkumbulo Adonis layo ukhona ngale kube lomunye umlaleli njalo ongithumele iWhatsApp uthi yena unkosikazi Mbenge uthi yena yebo siyabazwa labo abakhulumayo ngezombusazwe kodwa ke namhla besithanda ukuzwa amacebo ukuthi singazithuthukisa njani njengabo mama laba abeqogelela abangalandeli ezepolitiki ukuthi khona akukhulunywe uchamisa lo ED lokho kukhatshana lokho asiboneni okokuthi kuyangena ethunjini yikuphi njalo okungathuthukisa imuli zethu. Basically, Mrs. Mbenge is saying, we shouldn't worry about politics at this moment because what we should worry about is looking after our families.
I think, you know, we've had a few women, which is what I liked about today's program, actually coming and giving suggestions as to this is how I'm coping. So if, you know, some women out there can take some of the suggestions, I think that will work. But let's go to Manyoni. Kana vachiripo. Manyoni, muripo here. Okay, we hear Manyoni is no longer here, but maybe some of the, I don't know, as a takeaway, what I heard the most was from the lady in Bulawayo who said, take whatever job you can get
you
as
can
a woman.
Get, yes.
And also don't worry about your starting capital. It can be very small, but find a business that works for you. You can do something that you have a passion about. She said she even has people who are selling groceries outside of her home while she goes to Messina to order meat and sausages. Sakando zvimwe zviri kutaurwa ipo pano PJ nastanzwa zvakasiyana siyana nemamwe madzimai vari kuti ivo musasarudze kuti basa rawawana nderipi. Tora kamari kashoma wosungirira wotanga ka business kako.
And nxa uqale ukuyibhizimisi kwakho kona lokho okuqhakathekileyo ukuthi uthengisa kodwa utshintsha. Uchintshela imali yakho kuma rands, uchintshela imali yakho kuma US dollars, ungayigcini lili bond note, uligcine kule rand kumbe i US dollar, usiya woda phandle kwelizwe, usiya woda khonapho phakathi kwelizwe, uzathola ukuthi enxenye nxa usebenzisa i dollar le Melika, usebenzisa i rand, izinto zingaba ngconywana.
Aiwa PJ, sai, time doesn't seem to be on our side, but I would like to take this opportunity to thank everybody that was here, you know, as our guests that, you know, came in as callers that came in and gave suggestions as to how women and everybody out there can actually move forward. Would like to thank you. And for those that came in, but what we didn't manage to call you, we're sorry. We'll try again next time. I'm Marvelous Mhlanganyahuye in Washington.
Oliver Lelisa, I'm Praxedis Jeremiah. Let's go. Hello, Lotto. Salam, Slange.